Mtauri Redis Constitution au Constitution Campaign Alfred Zirutwe vauza Studio 7 kuti vamiriri vesangano ravo munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kusanganisira muBulawayo vaendesa magwaro enyunyuto kana kuti petition vachipa zvichemo zvavo kumahofisi eboka reZimbabwe Election Commission. Vadzirutwe vati zvimwe zvezvavari kunyunyuta nazvo inyaya yekuti vanhu vari kunzi vaunze magwaro anoratidza pavanogara kuti vagokwanisa kuvhota vachiti mutemo uyu unoita kuti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vasakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Zvinhu zvakasiyana-siyana. One of them ndezvekuti nyaya yekuti maproof of residence muzimbabwenzi vanhu vanogara pano kuti vauye nemaproof of residence. Imwe yacho nyaya yekuti vanhu vakasungwa vasavhota isu toda kuti vavhote kuzimbabwenzi. Nenyaya yemadiaspora vanhu vari kunze kwenyika they're still Zimbabweans, so vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavhote. It's their right. So ndozviripo papetition iyoyo.
Vanobo Mhlanga vanove mumiriri weThis Constitution Our Constitution Campaign kuGwanda vati vakwanisa kuendesa gwaro ravo renyunyuto kumahofisi eVEC mudhorobha iri rikatambirwa. Izvo zvinova zvaitwawona amai Langelihle Mpofu vanove mumiriri wesangano rimwe chete muguta reBulawayo.
Taenda hedu kumaofisi zeVEC tikawana provincial elections officer Mr. Ainuwe ndo watambira tsamba yedu yepetition yataendesa ikoko. Vatigamuchira zvakanaka. Tachida kuvapawo nekopi yedu yeconstitution of Zimbabwe but varamba vakati vanawo avo.
Mukuru wesangano reThis Constitution Our Constitution Campaign Muzvare Abigail Mupambi vati vapa ZEC kusvika musi wa20 wemwedzi uno kuti vape mhinduro pamusoro pezvichemo zvavo.
Chatinotarisira ndechekuti ZEC vakadaro havasi pavari in isolation yangati nechirungu. Vanotoexista unokuda kweconstitution iyeyi vachitovawo vashandiwo vedu sevana veZimbabwe and handioni chingaita kuti vashandi varambe kana kuti vazvione vasingadi kuteerera mabosses avo. Naizvozvo kana tisina kubvutsikana constitution imwe cheteyo inova yatavadhonekera futi nhasi inongotipa nzira dzakasiyana-siyana dzokuti tione kuti toita sei tiende mberi tichadzokerazve kuvanhu. And I want to believe ZEC inofanira kutaura ichipindura vanhu zvakare.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune ReZEC panyaya iyi. Kuendeswa kwegwaro renyunyuto nesangano reThis Constitution Our Constitution Campaign kuri kuitika apo vechidiki vebato reMDCT vari kuti vachada kuratidzira pamahofisi eZEC muHarare nemuBulawayo vachichema-chemawo pamusoro pemutemo yeZEC. VaBrian Dure avo vanove mutauriri wevechidiki mubato reMDCT uye varivo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti hazvina maturo kuti veZEC vasimbirire pakuti vanoda kuti vanhu vave nemagwaro anoratidza kuti vanogara kupi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti.
Zvino zviramba nechikonzero chokuti bumbiro redu remuchemo pasection 67 subsection 3 rinopa kodzero kune munhu wese wemuZimbabwe ane makore 18 kana kupfuuridza kuti akwanise kuregista kuvhota. Saka nechikonzero ichocho hapana mumwe mutemo zvinofanira kuiswa nemumwe munhu unogona kuda kutora kana kuderedza kodzero iyoyi yekuvhota yakaiswa pasection 67. Maonero edu ndeekuti ZEC inoda kuedza kuti ikonese vana vechidiki vakawanda kuregista kuvhota. Saka naizvozvo tinorambirana nazvo.
VaBatla Tambo vanove mutevedzeri wesangano recenter for public engagement vachishanda nechikwata chemubatanidzwa weplatform for leveraging elections democracy and governance kana kuti pledge vanoti hapana chavanoona chakaipa pakuti veZEC vati vanoda magwaro anoratidza kuti munhu anogara kupi.
Chino vanotama chinotsvakira vana vavo nzvimbo dzezvikoro kungaita grade 1 ingaita grade 0 vanoenda nawo mapepa aya atingati proof of residence. Zvakare chero vava vari kuda kutora ivo zvitupa nevamwe vari kuda kutora atingati mapassport vanowanikwa vainawo maproof of residence. Saka hapana chakaipa chokuti kana veZEC vati vari kuda iyi proof of residence dai tanga tichiti pane varambidzwa kuti vava vakasenga mamwe mapepa angafanana nemvura angafanana nemagetsi kana kuti angafanana nemafoni varambidzwa kwaneZEC ndopatatichati nhau yeproof of residence yava dambudziko. Kasi ikwaiko zvino hapana dambudziko riripo vanhu ngavatore mapepa aya vainge vanorejista vachatanga urongwa hwekurejista uku vagorejista vagovhota mugore ra2018.
Vamwe veruzhinji vari kuchema-chema kuti veZEC havazi kugadzirira nekukasika nyaya yekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota vachiti boka iri rinogona kuzotadza kuita izvi nenzira yakanaka sezvo kwasara nguva shoma kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.